Makoronike echipiri, chitsauko chamakumi maviri neshanu. Amazia aiva namakore makumi maviri namashanu paakava mambo, akatonga muJerusarema kwamakore makumi maviri namapfumbamwe. Mai vake vainzi Jehoadhini uye vaibva kuJerusarema. Akaita zvakanga zvakanaka pamberi paJehovha, asi kwete nomwoyo wose. Paakapedza kusimbisa umambo hwake, akauraya machinda akanga auraya baba vake. Kunyange zvakadaro, haana kuuraya vanakomana vavo, asi akaita sezvazvakanga zvakanyorwa mumurayiro, mubhuku raMozisi, umo Jehovha akarayira achiti madzibaba havafaniri kuurayiwa nokuda kwavana vavo, uye kuti vana havafaniri kuurayiwa nokuda kwamadzibaba avo. Amazia akaunganidza vanhu veJudha akavaronga zvichienderana nemhuri dzavo pasi pavatungamiri vezviuru uye navatungamiri vamazana. Akaverengawo vaiva namakore makumi maviri naanopfuura, akaona kuti vaisvika zviuru mazana matatu vakanga vakagadzirira kuenda kuhondo, vaigona kushandisa mapfumo nenhoo. Akatorazve varwi zviuru zana kubva kuIsraeri akavaripa matarenda zana esirivha. Asi munhu waMwari akauya kwaari akati, "Haiwa mambo, ava varwi vabva kuIsraeri havafaniri kuenda nemi, nokuti Jehovha havasi kuIsraeri, havasi kune upi zvake munhu wokuEfuremu. Kunyange mukaenda kundorwa nesimba rose, Mwari achakukundai pamberi pavavengi, nokuti Mwari ane simba rokubatsira kana kuputsa." Amazia akabvunza munhu waMwari akati, "Asi matarenda zana andakaripa kuvaIsraeri anoitwa sei?" Munhu waMwari akapindura akati, "Jehovha anogona kukupa zvakawanda kupfuura izvi." Saka Amazia akaregera varwi vose vakanga vabva kuEfuremu vachienda, uye akavati vaende zvavo kumba. Vakatsamwa zvikuru nokuda kweJudha vakaenda kumba vachipopota zvikuru. Ipapo Amazia akatungamirira hondo yake kumupata wemunyu, kwaakandouraya varume veSeiri zviuru gumi. Hondo yeJudha yakabatazve varume zviuru gumi vakavatora vakaenda navo pamusoro pegomo pamawere vakavakanda pasi pakavhunika-vhunika. Panguva imwe cheteyo varwi vakanga vadzoserwa naAmazia pakurwa uku vakandopamba maguta eJudha kubva kuSamaria kusvika kuBheti Horoni. Vakauraya zviuru zvitatu zvavanhu vakatakura zvinhu zvizhinji kwazvo zvavakapamba. Amazia paakadzoka kundouraya vaEdhomu, akadzosa vamwari vavanhu veSeiri akavamisa, akavakotamira savamwari vake akavapirisa zvibayiro. Kutsamwa kwaMwari kwakauya pamusoro paAmazia, akatuma muprofita kwaari akati, "Seiko uchibvunzira kuna vamwari vavanhu ava vakatadza kuponesa vanhu vavo kubva mumaoko ako?" Achiri kutaura, mambo akati kwaari, "Ko, takugadza kuti uve mupi wamazano wamambo here? Mira, uchafireko?" Saka muprofita akamira, asi akati, "Ndinoziva kuti Mwari akagadzirira kukuparadza, nokuti wakaita izvi uye hauna kuteerera kurayira kwangu." Mushure mokunge Amazia mambo weJudha abvunza vapi vake vamazano, akatumira shoko rekudenha kuna Jehoashi mwanakomana waJehoahazi mwanakomana waJehu mambo weIsraeri achiti, "Uya tisangane chiso nechiso." Asi Jehoashi mambo weIsraeri akapindura Amazia mambo weJudha akati, "Rukato rwakanga rwuri muRebhanoni rwakatuma shoko kumusidhari wakanga uri muRebhanoni rokuti, 'Ipa mwanasikana wako kumwanakomana wangu kuti ave mukadzi wake.' Ipapo imwe mhuka yomusango yaiva muRebhanoni yakauya ikatsika-tsika rukato rwuya pasi petsoka dzayo. Unozviti wakakunda vaEdhomu uye zvino wava namanyawi nokuzvikudza. Zvino gara kumba kwako. Seiko uchikumbira matambudziko uye uchizviwisira pasi iwe neJudhawo?" Kunyange zvakadaro, Amazia haana kuteerera, nokuti Mwari akaita izvozvo kuti avaise kuna Jehoashi, nokuti vakanga vatsvaka vamwari veEdhomu. Saka Jehoashi mambo weIsraeri akavarwisa iye naAmazia vakatarisana paBheti Shemeshi muJudha. Judha yakakundwa neIsraeri uye munhu wose akatizira kumba kwake. Jehoashi mambo weIsraeri akatapa Amazia mambo weJudha mwanakomana waJoashi mwanakomana waAhazi paBheti Shemeshi. Ipapo Jehoashi akauya naye kuJerusarema akaputsa rusvingo rweJerusarema kubva pasuo reEfuremu kusvika pasuo rapakona, nzvimbo yakareba makubhiti mazana mana. Akatora goridhe nesirivha uye nemidziyo yose yakawanikwa mutemberi yaMwari zvaichengetwa naObhedhi Edhomu pamwe chete nepfuma yose yaiva mumuzinda navanhu vorubatso, uye vakadzokera kuSamaria. Amazia mwanakomana waJoashi mambo weJudha akararama kwamakore gumi namashanu mushure mokunge Jehoashi mwanakomana waJehoahazi mambo weIsraeri afa. Zvimwe zvose zvakaitwa naAmazia mukutonga kwake kubva pakutanga kusvikira pakupedzisera? Hazvina kunyorwa here mubhuku ramadzimambo eJudha neIsraeri? Kubva panguva yakatsauka Amazia, kubva mukutevera Jehovha, vakamupandukira muJerusarema, uye iye akatizira kuRakishi vakandomuurayira ikoko. Akandotorwa namabhiza akazovigwa pamwe chete namadzibaba ake muguta reJudha.